Zviri kutaurwa neve IMF ndizvo zviri pachokwadi nekuti nyaya yemadigital coins iyi takangonyuka ya announcedwa kuti nyika itange yava kushandisa gold kuti gold imiririre futi madigital coins.
Ko pamutemo zvinofamba sei? Zviri pamutemo here izvi?
Hatina uronga hwakakwana mubumbiro yedu yemutemo. Inoita kuti tinatsonzwisisa mashandisirwo emadigital coins aya, machengeterwo emadigital coins aya, uye kuti ari kumbogadzirwa sei, zvakafanana here neyo vanenge vachiita macryptocurrency kana kuti zvinenge zvichifamba sei.
Paida kuti paitwe sei chaizvo, nekuti tiri kuonawo IMF iri kutiwo panenge pasiri kunyatsonzwisisika kuti chirongwa ichi chinofamba sei.
Zvaida kuti vamangudyika sagovernor wereserve bank vaunganidze vanhu tinzwisise, tiwane nzwisiso mairirana nemadigital backed coins, tigoona kuti kana ivo vachitaura kuti anobatsira nyika vagotiburitsira pachena kuti achabatsira nyika sei. Zviri kutaurwa neve IMF ndezvekuti pari zvino muZimbabwe tine problem yekuti tine multicurrency, tine mari dzakawanda wanda dzatinoshandisa, asi kazhinji kacho vanhu vanenge vachida kuti vawane ivo US dollar, nekuti nguva zhinji tiri kunotenga zvinhu kunze kwenyika either directly or indirectly. So pari zvino tinoona kuti vamwe vari kuwana maUS dollar nemutengo wakachipa vachienda kunomawana kuRBZ auction, asi voruzhinji vachitengeserana nemutengo unenge uchiratidzirawo zviri kuitika pamaketi. So zvaida kuti titange tagadzirisa nyaya yecurrency.
Panenge pachiitwa sei?
Kushandisa mutengo umwe chete. Kuti kana tati nyika senyika ruzhinji rwacho tiri kushandisa US dollar, tadi kuti tichingoshandisa US dollar. Ndizvo zvakanaka kuti tinatsoona kuti hupfumi hwedu hwenyika huri papi tisati tatanga kuenda kunokoronora mamwe akaita madigital currency aya atisina kunatsowana nzwisiso kuti anoshandiswa sei